Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri muno muAmerica tinonzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika kumusha. Rutsigiro rwatingangoti tiri kuita tiri kuno kuno kure, saka tiri kutsigira zviri kuitika kumusha in sharing mamessages amangasi vamazimbabwenzi ari muno. Uyezve tiri kutsigira zviri kuitika kumusha, ndingangoti we have got the moral support yekusapota vanhu vari kumusha kuita nekutambudzwa kwavari kuita. Zvinotirwadza chaizvo kuti vanhu vekumusha vari kushanda maZimbabwe they are very hard working, but unonzwa vachinzi munhu anonzi mwenzi wapera hapana mari. Zvinogumbura ndikunyepera.
Muzvare Monzura, motitsananguro kuti imi muri kuita sei sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa tiri kushungurudzika zvakanyanya. Tiri munyika iri pedyo zvikuru neZimbabwe, asi kubatsira kwatichimboitawo mhuri dzedu dziri kuZimbabwe kwabva kwavharwa singe ya inonzi import ban yaitwa ne government izvizvi section 61 yekuti hatichatenderwe kutumira chero magrocery zvavo kunyika kwedu. Zvinhu zvabva zvanyanyotishungurudza zvakanyanya zvekuti zuva ranhasi tabva tati Zimbabwe payaita stay away vanhu vese vasiri kuenda kumabasa. Isuwo tabva tati tiri kuenda unoitawo demonstration kuconsulate yeZimbabwe muno muJoburg kwataenda tikanonoedza kuti titaurirane navo kuti zviri kuitika zvatisi kufara nazvo ende tiri kurwadziwa pamwe chete nevamwe vekuZimbabwe panguva iyi yavakatasana nayo izvi.
Tombouya kwamuri varuzvidzo, zviri nyore here kuti mubatanidze zvisvarwa zveZimbabwe zvirimo muno muAmerica kuti muwanikwe muchiita zvinhu zvakadai sekuratidzira kusafara kwenyu nezvinenge zviri kuitika kuZimbabwe?
Muno muAmerica problem yatina ndekuZimbabweans tis cut over. Dai kwanga kuri kunzi tanga tiri kuzefanga zvakaita kunana South UK, vanhu vemuZimbabwe vari muno vane chido chaizvo chekuratidzira, asi the unfortunate part of it ndeyekuti tinogara kwakasiyana siyana, but definitely kutaura chokwadi we are sympathizing with those back home, tiri kuzvisapota. Zvinorwadza faninga zvataura sister vabva kutaura kuti vanhu vange vachikwanisa kutumira zvinhu kumusha, Zimbabwe government yati kwete musatumire. Isusu takati tumirewo mari dzataitumira kuti vanhu vekumusha vabatsirikane. Unoenda kubhengi uchinzi kuti mari yawatumirwa yeye hakuna. Zvinorwadza chaizvo.
Muzvare Monzura, matambirwa sei kwamaenda uku kumuzinda wekuSouth Africa ikoko nhasi?
Zuva ranhasi tati nekuti kwaita stay away kuZimbabwe isu takuenda kuconsulate, asi nhasi vanga vakavhara from the public, asi ivo vanga vachishanda. So vatiti hatisi kukwanisa kuti titaure nemi nekuti takavhara, asi isusu point yedu yange iri yekuti tiri kuita demonstration yedu handitika tichienderana mazuva acho nezviri kuitika kuZimbabwe. Saka tasvika tikangotaurawo mapurisa anga ariko eSouth African Police and vatigamuchira zvakanaka, havana kutidzinga, vanga vachingotitoleratewo tichiita zvatanga tichiita. Handingati tabatwa zvakashata, tabatwa zvakanaka kwazvo.
Mukupeta hurukuru yedu varuzvidzo, zvii zvamunoona zvichizosandurwa nekuratidzira nezvimwe zvakadaro kunyange vanhu vari kunze kwenyika kana imo muno muAmerica?
Ndinopa kutenda chaizvo kuvanhu veZimbabwe nekushinga kwavaita kuda kuratidzira kushata kwakaita hurumende yedu nekudzvinyirira kwavari kuita vanhu, kurova kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Ndinofunga kuti hurumende yazviona kuti zvairi kuita hazvina kunaka, saka kuratidzira kwakadai so ndinoona fanga kwaita kuti vanhu veZimbabwe vaone kuti vabudirira, hurumende yazviona kuti zvairi kuita zvakashata. Ndinofunga kubvira nhasi handofunga kuti mupurisa achasumudza shamu yake kurova mumwe wake vanhu vakatarisa. Hazvinhu zvaratidzwa kunzi hazvina kunaka, saka ndinopa kutenda chaizvo kuvanhu veZimbabwe kumomo yese yeZimbabwe nekuratidza kwayaita.
Muzvare Monzura, mukupeta hurukuro yedu, pane zvamunoona zvichabuda here nekuratidzira kwamaitawo ikoko kuSouth Africa?
Ndinoona kunge zvichatibatsira zvakanyanya nokuti zvabuditsa kuti nyaya dzinoti affecta tese dzakangofanana. Kukashaikwa chikafu vari kuZimbabwe vari kuSouth Africa vari kupi, tese tinenge tichingoshupikana. Saka nyaya isenge yekuti mapurisa anorova vanhu vanenge vachiratidzira, ndaona kunge kushandiswa kwakaitwa social media, vana WhatsApp, vanhu vanga vachibva vaona mapurisa acho ari kubva arova futi chi vanhu, handiti zvabva zvabuditsa kuti iwe wega semupurisa ukaona wakuramba uchirova ecivilian unobva wongonyaro wega kuti zvinoti ndizonamatidzwa mumadziro ezvinhu zvese ndichioneka kuti zvananichiita zvakaipa. I think zvabva zvabatsira in that regard, uye zvabatsirawo kuti vanhu vekuZimbabwe vaonawo kuti havasi vega, havasi kurwadziwa vega. Even isusu takabuda tikaenda kune dzimwe nyika tiri kurwadziwa pamwe chete navo, and hatingagari mudzimba dzedu tichiti inyaya iri kuafekta vari kuZimbabwe chete, chero tiri kuno tiri kurwadziwa pamwe chete navo.